Nauza nasi chipiri ndira 15/2019 hurumende inovhara masaisai epamadande mutande kuitira kuti vanhu vatadze kutumira pama WhatsApp mavideo nemapikicha ezviri kuitika muzuva rechipiri rekuratidzira kwakadaidzirwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richitsigirwa nemamwe masangano akazvimirira. Vanhu vakawanda vanonzi vafa mushure mekupfurwa nemauto ayo ari mumisha inogara veruzhinji achirova pamwe nekupfura vanhu mumisha iyi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights romhanya-mhanya richibatsira vanhu vari kukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika. Sangano reZimbabwe Council of Churches rokurudzira mauto kuti asapfure vanhu uye kuti hurumende igadzirise nyaya yemhirizhonga iri kuitika munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe iri kurasikirwa nemari yakawanda zvikuru kuburikidza nemhirizhonga iri kuitika pamwe nekuparadzwa kuri kuitwa mabhizinesi. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munguva yemhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 9885 short wave.